Ndinozwisisa kwazvo kuti nyaya yekodzero dzedu inogara ichitora mukurumbira painotsanangurwa kune dzimwe nyika. Iko kunokumba hurumende ichiramba ichishaya hanya. Unoona vaziyambi ziyambi vachizama nepavanogona kuda kudefenda zviri kuitwa unobu unoitwa muZimbabwe vari kuUnited Nations Human Rights Council ikoko vachiedza nepavanogona zvinosvodesa kwazvo. Vachida kutsanangura kuti vari kuitei sevanoziva zvavasiri kuita nemanyepo mazhinji. Ndokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ikwanise kukoshesa kodzero idzi. Hatizvidziitira kumameetings akaita seaya, tinodziitira nekuti icommitment yakatoenderwa kuhondo nevana veZimbabwe vachiti kuve neutongi hwejekerere mafreedoms ese anga achiremekedzwa, ende tine bumbiro remutemo rakanaka zvachose.
Tiri kuonawo kuti iko kumusangano uri kukurukura nyaya dzekodzero dzevanhu, Zimbabwe iri kupembedzwawo mune zvimwe zvayakakwanisa kunge ichizadzisa. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Nyaya yekubviswa kwedeath penalty hongu variko vangatenderere, asi muZimbabwe ese ari kutongerwa death penalty every day. Nekuti kana usakwanisa kuwana heltcare, kana warwara ideath penalty isina kudomwa zvakanaka. Taenda kumajeri uko kune vanhu vadeath penalty vafa vakaurayiwa zvavasi vachangofa nenyaya yekuti havana zvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kurarama maturongo vagobuda vakararama upenyu hwavo hwakanaka. Saka hurumende inenge yakutika mabhokisi kutarisa zvisingavaafekte panyaya yepolitical power. Mukatarisa hurumende yeZambia yatinayo, haina zvimwe zvakawanda zvainoshanda nazvo. Inoshandisa chinhu chimwe chete kuti kana zvisingaite kuti tidze mupawa tichakupai. Saka zvimwe zvinongotika bhokisi yokuratidzai kuti izvi tagadzirisa apa zvitagadzwa, asi kana maona zvimwe vanobva vatanga kudimbura kuti vaona kuti zvingaise mupawa. Asi hakusiwo mapiro anoitwa kodzero dzekuti dzinoburiswa imwe chete uchisarudza yaunoda kupa neyausingadi kupa.